zakaoma kaona kakure zina dzamwa varagirirwa. Dzidzi dzemuroi ihasha endiwe zvakaoma kaona kakure zina dzamwa varagirirwa. Kuti ndidye zvinonaka todemba kuti dai ndakazikwa ndiri wesadza ndichidyiwa nembwa. Chandakaona panofa muridzi wemunda makudo anovhara pamwe nekupemberera. Apa aititadzisa kudya chibage chinodyiwa chimwe chichitambwa semvura. Chichiruma chimwe chichikandwa pasi hapana kuziva kuti gore rinouya hapana acharima. Mushonga haubatiri pasina ronda musazora dzezvenyu mombe kun'anga. Mudzimu wabudira pambeve vamaigani tamakatambisira ndoro ndinochishaya. Kunyaitorera mombe dzese chinorima mundu. Urudza kunyaitorera mombe dzese chinorima mundu. Mombe hadzirimi asi dzinorimiswa. Ndinochanda ini ndichaya chakubata. Majeni wa yandi charamba ni chingo kakata Shikare matilo neza kuyangwe shakata Musofti shake pata chingo shakata Mavengi wangu mairaza nijike chakata Pacha eva nona kubata akata Shadino chanda ini nijaecha kubata Majini wa yandi charamba ni chiko kakata Shikare matilo leza kunyangwe shakata Musofti shake pata chiko shakata Mavengi wangu mairaza nijike chakata Kutimeze maitekeza nyangwe lebuti Achiro wakitare lichipina le mufuti Pano manyoba nise mbuti achaya mufuti Mari ndewe mundu wese asuwe muriti Shikare mandino leta macheso aleke Pamango maano kara angori alete Aganeza kutara ufira kuchirinde makasete Jero shika oma chinongori tachete Hakandipa muromo, hachandipa chekucha Hakandipa muromo, hachandipa chekucha Hakandipa makumbo, hachandirongera tendo Hakandirongera tende, tia acharifeka Hakandirongera tende, tia acharifeka
cha watanga brown msungwa shamu ye mroi. Mare kuondo mwende kumba baba maiki baba mauveni maki kwasi size nukwana. Thank you.